kwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 18 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe vasvika pamazana mana nemumwe 401. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ari kushamiswa nokuwedzerwa mari dzevashandi vavo pasina hurukuro dzaitwa nevamiriri vevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika yose hwasvika pamazana mana nemumwe 401. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matanhatu nevatatu 63. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nemuraudzo 260,233 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvinomwe, vapora vachidarika zviuru zana negumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe 118,990. Masangano evashandi vehurumende anoti akashamiswa zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende nechitatu rekuwedzera mari dzevashandi vavo pasina kugara pasi vachitaura nevamiriri vevashandi. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council Amai Cecilia Alexander vaudza Studio 7 kuti hurumende haina kana kumbovasuma kuti ichawedzera vashandi mari sezvakaziviswa nebazi rezvemari nezuro. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanotiwo hapana nhaurirano dzakaitwa pakati pehurumende nesangano ravo. Asi hurumende yakati iri kupa mushandi wese mari dzekubatisirana munguva yecovid-19, mari inoita madhora ekuamerica makumi manomwe nemashanu $75 pamwedzi uye kuwedzera mihoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Hurumende yakativo mari dzecovid allowance dzichabhadharwa kwemwedzi mitatu uye mari iyi inenge isingabatirwe mutero. Asi amai Alexander vanoti vakatunzwawo nerunyerekupe kuti mari yawedzerwa pasina nhaurirano dzakaitwa nehurumende.
Mari yawedzerwa nehurumende iyi tangoionawo ichisekureta musocial media. Kuti titaure nezvayo zvinogona kuti tinetsei, nokuti hatina kukonsautwa, hatizivi kuti nhaurirano dzacho dzakaitwa kupi, nanani, sei. Nyaya iripo ndeyekutoti isusu tangachitotarisira kuti tinoita meeting this week. Ndofunga meeting takanga takaitarisira kubva last month.
Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vachitaura vari parunhare muHarare. Nyanzvi munyaya dzemari dzinoti kubvuma kwehurumende kupa vashandi vayo mari yekuamerica makumi manomwe nemashanu munongedzo wekuti hurumende yave kudzora zvekare dhora rekuamerica nekuti remunyika rakundikana zvachose kushanda nepamusana pekushaya simba. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yezanu pf vagilbert Muponda vanoti danho rakatorwa nehurumende rakanaka chose.
Hurumende iyo yataura kuti vashandi vehurumende vachange vachiwana $75 pamwedzi for the next 3 months kutanga muna June, inenge iri non-taxable incentive yekuda kubatsiridza vashandi kuona kuti paadjustment iri kuitika yekuti pane pakambonzi atisha shantisi dolari kunze. Pakazo ya COVID itakuri shantisa dolari kunze. Saka pani maa adjustments angaha kuitika mwikono mekuti zhimwe zhinu muna anga angu tawata rendi angu dolari ma US dollar. Apu muna atambari ma US dollar. Izo zaizo kunze muna pesira musika mtema mblank market mparo market. Kutatua kima US dollar utabatele rent.
Izi zunorewe kwa muri vamponda.
Saka zaituwa na urumi ndi zunote endwa. Ndi zunore zaitu president wedu wa mnangagwa. Is a listening president. Sikuta ura kwa wano ita. Apo wata taridza kuterira wanu kuchema kwa wari kuita wafani kwa shandi urumi ndi kuti aiwa. Dae machi draw something. Saka izo zaituwa izo zi. It's a good step and the move ya kanaka kwazo. Pozo yoyo 50% salary increment ya announce wa shakari kwa washandi wa urumende kuti pay zao zino kuizwa ne 50%. Zunu zi kuti wano wanga wachungu chemera kuti kunze uku kwa ipa, kunze kwa ipa. Atikuwanza kuwa na itinoti living wage. Saka these moves, zunu zi noti ndo, zunu zi noti urumende yaka nanga in the right direction. Even though bane zunu zi nufana kuzoit kwa uu. Kuti zinyato shukaba sofana ushika. Asizo zunuwa zati urumende iliku terira, iliku ntubisisa, iliku zuona kutu wanawaka omerwa. Endese urumende ya vanyu inofana kuita mamuz. Andula zati vanyu kutu wanawaru wadziwa. Saka izo zaidi kwa izo zinu zinotendu kwa kwazo. Endi zinofana ku encourage kuti maybe after 3 months yoyo maybe it should be reviewed upwards. Kuti maybe 75 yoyo kuzgo maybe enda kwa 100 depending kuti makofas ya government haka mira say. Plus bana angwa incentive ataurwa manani monetary incentives. And this could come in form of say my stands, my residential stands.
Ko say mchiti vapiwe peku wa kera zimba.
Because unonoti kana mnachi gara mtown tishyeje. The most expensive things you are going to pay. Zunu zuyesu shakafana adatinga ti rent yako. Saka kana mnasi na peku gara. Ani gacho shantra rent. Saka ipo kundupe kutu urumendi ya pachari sisa shakari. Kuti wa shandi wanga waniru wa seyi zimba. Kuti wala patayi kura kuni ma flats aimbo wakwa. Kuchingu nasu ae aenzi achukuri achukuri. Maflata ayi wakwa ni urumende. Achinzi wa shandu urumende wa gare momu. Asima flata ya programi ni inga kasa mungu miskwa. Zuni zuhuti zunufana kurifaye kwa. Kuti at least muna ninga shandra urumende nga gare upenyu uri decent. In terms of pano gara. Zano jikani mafekiro ake. Ni how they carry themselves in society. Izo zuhu zino titinge tini. Society inozora chatuno tichoko mwongwe cheche kuti ukaona munhu kuti atambire mari inokodzera nebasa raari kuita munhu iye anozopesera apiwa miedzo yekuti atange akutora mari yechioko mwongwe saka mamezures akadai seungange achiramba achiitwa continuously until mushandi wehurumende akutambira mari yepamusoro zvekuti vanhu vanenge vachitorwira kupinda kunoshandira hurumende kuti munhu ada unoshandira hurumende kuti ati chioko mwongwe aiwa hazvidiwe izvozvo saka munhu wanu ngawanga wachibadarwa mari dzinenge dzichiendera naone basa ravari kuita saka measure yatowa nehurumende na president mnanga inototendwa nokuti ma US dollar ndo anga achitongotonga
ko sei muchidaro
unoona munhu achiti akatambira ma US ma bond notes ake waakumhanya kuti kuparira market kuti utsvage mari rent kwanisa kuchibadara rent yepauri kugara saka izvozvi zvinhu zvinotendwa pozoitawo ma pension funds anzi ari kuadjustwa upwards zvinoratidzawo izvo kuti hurumende yateerera zviri kuitika. Saka mamuzi adinema measures atinotarisira kuti anofanira bachiitwa continuously since economy iri yatinoti transition.
Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nengo yezanu PF va Gilbert Mponda vachitaura vari parunare kuHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tongi wedare rapamsoro Justice Jester Helena Charewa vakatura nechitatu mutongo wekuti hurumende iratidze kuti yakagadzirira zvinoenderana nekurudziro ye World Health Organization kuti zvikoro zvihurwe kuitira kuti vana vezvikoro vakwanise kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level dziri kutanga musi wa 29 chikumi. Justice Charewa vakapa hurumende kusvika musi wa 26 zvikumi unova musi wechishanu chesvondo rinouya kuti iratidze kuti yakagadzirira zvakakwana kukundikana kwayo kugutsa dare bvunzo dzosendekwa parutivi. Izvi zvinotevera kukwira kudare kwakaitwa nemasangano masere evarairidzi achida kuti dare rimise kunyorwa kwebvunzo achiti kuita izvi kunoisa vana nevarairidzi munjodzi yechirwere checovid-19. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi re hurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvedzidzo vaKain Matema vanga vasingabatike panhare mbozha yavo zvisinei hazvo kuti vakabuda pachena kuti havafarire kutaura ne Studio 7 asi munyori mukuru werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti vatambira nemufaro mutongo uyu uye vamirira kuona kuti hurumende ichazadzisa here mutongo uyu.
Zvaturwa naJustice Charewa zvaita zvatanga takatarisira kuti maconcerns evarairidzi vanova varombo, vanova vabereki, vanova vashandi vanozivaiwo kuti kurarama kwavo kana kushanda kwavo pabasa hunge vari fit zvaenda zvakanaka nezvatanga takatarisira. Ende chaitwa naJustice ndechekuti vati kuhurumende kana iyo iri kuti yagadzirira vanofanira kuprova kuti maPPEs avari kutaura, sanitization yavari kutaura, maconditions ezvese zvatakataura, nyaya yesocial distancing, nyaya yemaclass ratio zvinenge zvaita zvakanaka ende vanofanira kuzviprova kwatiri togara pasi tionesana kuti hurumende yati taita izvi tobvuma kuti zvavataura ndozvavaita ndozvavaita here. Kureva izvo kuti in the history of this country this is the first time that unions have taken government to court on issues of interest in right yema workers. And I think for the first time ndoda kutenda maunion yese kuti tikaita mubata pamwe chete wataita apa sishanda samasvosve kana majuru tinokunda hondo dzakawanda.
Saka munoona here hurumende ichibudirira kuzadzisa zvaturwa nedare panosvika musi wa 26 June kuti zvikoro zvinge zvagadzirira kunyorwa kwebvunzo?
Tikatangira kuti haizvigoni tinogona kunge taakuzvipiringisha. Tiri kuti hurumende iri kutaura iyo kuti inozvigona. Saka tiri kuti handei tione ngatifambei rwendo rwuri pamwe chete. Nepamusana pakuti tiri kuti zviri kuitika muzvikoro tiri kuzviona. Fumigation nesanitization takaimirira nepamusana pakuti tine vana vanodzidzawo kuzvikoro ikoko zvakashandiswa kuita maquarantine center. Vabereki vakawanda vane vana variko ende vari kuda kuonawo kuti zvokwadi zvokwadi fumigation nedisinfection yacho inyatsoitwa zviri propa here. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti maPPEs hatisi kuda maPPEs ari kugadzirwa nemunhu angotora jira raangotora reovhorosi repitikoti reheti ongosona kuti PPE oti mask. Tikuda mamaski chaiwo chaiwo ari kutaurwa ne World Health Organization kuti maski yakamira sei, nekuti hatingaitika kuti isusu tisopfekedzwa mamaski emachira ari kusongona nambuya. Ivo vakuru vehurumende vaipfeka mamaski atinoziva kuti ndo ari safe ebluwa. Ngavatipowo mamaski akaunzwana nadrugs ava nemakambani ari kuunzwa nemachina ndo ari safe, nekuti kana isusu takunzipfekai machira muende kuwarfront zvakafanira kuti tiwotora masoja wapa mapfumo wotichenga yemunorwisana nebhanyamulenge. Pane anodzoka ikoko ngavatipe mapipi ari korekt, vatipe masanitaizer kwete gavakava atiri kunzwa, ngavatipe masanitaizer ari alcohol based ane 80% alcohol avari kuzora ivo, nekuti hatisi kuda kuti ticha agara ane maunderlying health conditions unosiyiwa achinopinda mumadhangana pamusana pekuti apo instruction. Health and safety yaticha, health and safety yamwana iri paramount kuti Zimbabwe iende mberi zvakanaka.
Taonawo hurumende ichitaura kuti yawedzera mari dzevashandi hurumende nezvikamu makumi mashanu kubva muzana pamihoro. Pamusoro pezvo yaisawo $75 yekubatsirika munguva yeCovid-19 yavari kuti COVID-19 allowance. Matambira ose eisesangana
zvakafanana nekuti munhu ari kuchema kuti ari kufamba mumafeso momupa bhutsi imwe chete moti takubatsira, ndo zvimwe chete zvaitwa nehurumende. Pana zviri kutaurwa nevashandi nezvekuti mari yatiri kutambira haikwani, marendao haakwani, chikafu hatichagoni kutenga, vana hatigoni kuendesa kuzvikoro, ukarwara unofira wamba kana unoponera kung'ang'ana kumaprofita. Saka $75 iyi imari hongwe yenzi US, asi hatina kumbonyatsokokwawo kuti tinzwisa kuti nyaya iyi $75 yati ina bhengi rete here ye25 yavanotaura, kana kuti munhu achapuhwa $75 chaiyo chaiyo inaudzidhiweka mubhengi woita zvaunoda nayo. Asi chiripo ndechekuti tiri kuziva kuti October 2018 ticha aitambira $520 kureva izvo kuti pamutemo chaivo chaivo tikatevedza mutemo, mutemo haubvumiri kuti mushandi wako umurijusire value yemari yaanotambira kana kumudowngrade without his consent. Panotorine majajimendi akadaro ari munyika muno. Kureva izvo kuti hurumende apa iri kuda kuti tamba chekuseri, $75 yavari kutaura yaisi kuadresa maproblemu zedu.
Avo vange vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mende irikutarisirwa vhiki rinouya kubvumidza vamwe vanozviitira mabasa emaoko kuti vatange kushanda. Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vanoti varikuita zvose zvavanogona kuti pasape nekutapuriranwa kwezvirwere panotanga kudzoka kubasa nevanozviitira mabasa emaoko.
Takwanisa kuti tiedzo kutora chidano chinocherechedza kuti vanhu vedu vemabasa emaoko vakatanga mabasa vange vachitevedzera mitemo yezveutano iri kutaurwa negurukuta rezveutano renyika yeZimbabwe pamwe neiri kutaurwawo neWorld Health Organization kuri kudzivirira nyaya yedenda reCOVID-19.
Zvii chaizvo zvamuri kuita kuti mukwanise kutanga kushanda pasina matambudziko ekutapuriranwa kwechirwere ichi?
Takwanisa kuti kune vamwe mamemba vatapa masanitizer, mamask, nepamwe pataona pakarongeka kuti vanhu vanomboshandisawo magloves vachichenesa nharaunda yepavanoshandira. Takwanisawozve kuti kune mamwe makanzuru atiri kudyidzana nawo zvakanaka vave nekubatana nemamemba edu ari ikoko vachidira mushonga pavanoshandira mushonga wokudzivirira zvirwere. Ndo zvatakwanisa kuita chidano. Tikuimba kuti tichapfuurira mberi kuita chidano ichocho kune vakawanda.
Saka kusvika pari zvino makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Pari zvino vanhu vakakwanisa kubatsira nenzira iyi yatataura vanosvika kuma 5000 muZimbabwe yose, tichibata kubva Harare takandosvika kuPlumtree, tichibata kunosvika kwese kunana Kariba, kwese uku kunana Beitbridge, inzvimbo dzakawanda dzemumacommunity ari mumamain towns also nekuma ruva kwenyika yeZimbabwe.
Ko zviri kunzi tangai manyoresa pasi, muri kuzvitambira sei?
Nyaya yekunzi vanhu vashande varegister inyaya iri kuonekana nenzira dzakasiyana. Mamwe makanzuru akatotanga kutendera vanhu kuti vashande pari zvino, vaona kuti zvakakodzera dzimwe nguva. Vamwe vanga vakatova register kare kuti vashande, asi kune dzimwe nzvimbowo kwatichiri kuda kuti tinasonzwisa kuti nyaya yekuregister yacho iri kutaurwa. Kuregister kwacho ndezvipi zviri kudikanwa zvinotendera kuti vanhu vatengese vakasungunuka? Tanzwa pari zvino zvimwe zviri kudiwa nemamwe makanzuru mapepa avari kuti gwaro rezveutano kana kuti health certificate inobva kune vezveutano inoratidza kuti munhu akagwinya kuti ange achishanda achitengesa kana kuti achishanda achishandangana nevanhu. Tikanzwa futi nyaya yekunzi pari kudiwa tax clearance certificate. Ndo zvimwe zviri kudiwa, asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare muHarare. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kroniko rinoti bazi rekanzuru yeguta reBulawayo rinoona nezveutano ratangidza kusvika padzimba dzose muLuzeve vachitsvaka vanhu vari kurwara nemanyoka mushure mekufa nechirwere ichi kwevanhu vashanu munzvimbo iyi. muHerald, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vazivisa kuti vata kubvumidza kuzururwa kwemamwe mabhizimisi akaita senzvimbo dzekudyira, marestaurants, mahotera, misangano, dzimba dzevafirimu nezvimwe. MuDaily News mune nyaya yokupamidzirwa mari yemihoro kwaitwa vashandi vehurumende. MuDaily News mekare, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vakamirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaite muonera pamwe kuti nyika ingaenderera mberi sei. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Manhira akanaka vashamariri vestudio 7. Tinde nebasa ramunotiita rakanaka vana mukoma Jonga Blessing. Nataurai shava kumusha uko nevamwe vana kirimidza miri. Basa rinotiita rakanaka pastudio 7, murambe makatsunga. Nyika yedu ichinetsa chekuti vanhu vane mhosva ndovanopiwa mari dzechibatiso kunzi kwai nyaya yevezoongororwa chibva kumba. Ava vanhu vakatotadzigwa, vasikana vatatu vemudhisi vakatadzigwa, varambe vakasungwa nenyaya yekuti vari vanhu veMDC Alliance. Saka ingada nyika iyoyo inongoti nosungwa vanhu veOption Party chete. Vari kuonekwa kuti vakatadzigwa, iona kusunga mabhinya akati vabhinya, haasi kusungwa. Saka nyika inondotora kuti kwaita bhinya zvo ndokuti tiunze uri munhu kwai, vanhu kwavo ndo vari kusungwa. Ipapo hashapa hwisisi ipapo. Murume kutonga kwake hakusi kutonga, hatongi zvachose murume uyu. Tatenda zvaunoti kuSouth Africa paCape Town apo.
Tikaramba tichiteerera zviri kutaura vanhu vezanupf ava tinongopera tichingotsikirirwa seizvozvozvo. Vanhu vemuZimbabwe ngatimukei tese. This is our time. Hazvibatsiri kuswera tichitsikirirwa nevanhu ava tichinzwa tichiona tichingoona bedzi makore manganiko tichiona zvinhu zvichiitika vachibuda vachitaura zvinhu zvokunyepa zvemanyepa. Vanhu vanganiko vakafa muZimbabwe saka chazoshamisira kufa chii? Handei tese tingofira ikoko kana zvichinetsa tofira ikoko. Pastudio 7 apo vari sei guys? Iwe kazembe kazemberega kuti nyangadza uchitaura mazwa anobhowa kudaro ini. Iwe uri kutiudza here kuti vasikana ava vakabuda muHarare vakaenda kwavakaenda mheno kunonzi kubhindura here uku kwavakaenda muna Mazoe Road meso mamusina here maroadblocks angarimo? Regai kutiita vapwere mhani inini. Sei kuvanhu vezanupf musingafungi imimi? Muri kutaura nevanhu vanofunga, hatisi kutodzokera mumashure.
Makadi zvenyu vashamarari vestudio 7 mese. Ini ndinoitwa Tinashi ndiri pamhondo rengezi. Hurumende yedu yatikuvadza, dai vanga vatibatsirawo tashandisawo mavhusa iwayo ari kungoshanda kwese. Nekuti maRTGs aya vari kuramba vachingoti titambira haachabatsiri. Izvezvi mukurukuza anongouya ataura kuti ndine yusa rangu. Mugweja arongotaura yusa rake. Ko vari muri muende torarama churudzinyiko? Kuramba tirarama nema35US iri aya ari kupindirwa pasi pemugodhi zuva rimwe chete. Maawa oga oga vari sevadzidzisi havachatotauri panotaura vamwe. Kana utori student uri kutambira $2 kutaura idi kudai. Aiwa, mari dzimwe dzatiri kutaurirwa dzichaita. Dai mangotibatsirawo kana vehurumende vachiona kuti havachagoni basa, kungosiya kuri nane pachokwadi pane zvavari kutiitira izvi. Ndatenda zvangu.
Vakadiva shamara vestudio 7, mutaura Tracy paGHB. Vamunzura kadai anga iri nguva yehondo iyayaka. Ndovai vanhu vainzi vatengesi, nokuti unoti mangwana uri papa uchinja segwaivhi wova bhuruu, mangwana wava papa uchinja wava redhi. Muri papi chaipo chaipo imi vamunzura? Imi muri papi? Muri redhi, muri bhuruu, muri chii? Hatinyatsonzwisisa izvi, nekuti tongonzwa kuti vamunzura vazodai, vamunzura vazodai, hatinyatsonzwisani zvenyu. Imi zvinogadabu madova kwakupe kudhara nyange uchavhunguvhungu chemvu chemhepo ndochingadero. Aiwa aiwa aiwa, asika kwai chamunorima chiya chamunodzvara ndochaunokohwa. Hameno zvamuri kudzvara, nokuti vanhu muri kutamba navo vezana vokavo. Ameno mapurisa avo vedu ene, mapurisa nemasoja, manyanya manyanya. kumakanzi kudiko munopiwa maode kuti murai vanhu makai kudiko makai mukona vanhu mie maoneko aiwa mazonya yavabereki vedu muri kuvashungurudza zvakanyanyisa especially mapurisa nemasoja vedu muri kushungurudza vabereki vedu veduwe tavanasisi vedu vanzwa kumba uku ii veduwe takutonzwa sisi takutosha kuti kuna iko nyika yaitwa sei ko mapandukiriri kuhama dzenyu mapandukiri vabereki venyu mapurisa nemasoja manyanya
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntel Start 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mupurisa wechichena Garrett Rolfe akapfura mumwe murume wechitema Rashad Brooks. Akafa muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia apomerwa mhosva gumi neimwe kusanganisa mhosva yokuponda Rashad Brooks. Vachitaura kuvatori venhau nezuro muchuchusi weFulton County mudunhu iri vaPaul Howard vakati vaBrooks havana chavakaita chinoratidza kuti mapurisa afunge kuti upenyu hwavo hwakange hwava mungozi. Rashad Brooks akashedzerwa mapurisa mushure mokubatwa nehope ari mumotikari yake iyo yainzi yakange yakavharidzira dzimwe motikari kuti dzipinde panotengeswa zvekudya. Muchuchisi Howard vakati Rashad Brooks akapfurwa kumusana kaviri vachiti mapurisa akange achida kumusungira mhosva yekutyaira motikari akadhakwa havana kushedza ambulance kuti apiwe rubatsiro nekukurumidza. VaHoward vakati Garrett Rolfe akambotokava Rashad Brooks paakange ave kutandadza. Mudunhu reGeorgia munhu anowanikwa aine mhosva yokuponda umwe munhu anotongerwa kufa kana kugariswa mujeri kweupenyu hwake hwese asingabudiswi. Muchuchisi Howard vanoti Brosnan abvise mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu asi vachiti Rolfe avharirwe kusvika nyaya iyi yatongwa. Newspaper rapa kambo kanobva kuna Simon Chimbetu sezvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mana nemumwe 401 masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ari kushamiswa nokuwedzerwa mari kwevashandi vavo pasina hurukuro dzaitwa nevamiriri vevashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wandendiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.